mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muzimbabwe vachiri pazana nemakumi manomwe nevasere
178 We are with an issue in the Patazozonzi is one of our colleagues from Tangatina Papo and the Arbutu and Buffalo Positive. So we are worried, Marizauti Daga Sabuda, who will be mingling with those people. Tino Shayama TPM Vura, Tino Shayama toilets, we are sharing almost everything. So we are worried, Nema issues like a fanana newayo.
Ma Pudisa. Anodzivirira mirushonga anoendeswa paBelvedere Teachers College muHarare kunodzimura chimoto change chatanga mushure mevanhu vatanga kunyunyuta pamusoro pekunonoka kubuda kwezvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa coronavirus.
Tikatarisa munharaunda yeInternational Relations, masanctions nezvirango anonzi maacts of war. So in diplomatic terms, kana vakuru venyika vaine masanctions nezvirango palari, in essence, zvinoreva kuti that country is at war with the United States.
Dzimwe nyanzvi mune zvekudzidzana kwenyika dzinoti Zimbabwe haina simba rokukwenenzvera zvinoitika muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muzimbabwe huchiri pazana nemakumi manomwe nevasere 178 uye chirwere ichi chave kupararira kumajeri. Pane vasungwa vaviri nevanochengetedza vasungwa ava vabatwa nechirwere ichi kuBidebridge. KuPlumtree vamwe vasungwa vaviri nevanovachengetedza vabatwavo nechirwere ichi. Munyori mubazi rezveuburitswa kwemashoko vanik mangwana vanoti bazi rezveutano rave kuenda kunoona kuti chirwere ichi chakasvika sei pajeri iri uye vashanyi havachabvumidzwa kujeri iri. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vari makumi maviri nevapfumbamwe 29. Zvichakadaro, Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mana nevasere 147,000 vabatwa nechirwere checoronavhairasi muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvina nemazana maviri ane makumi matatu 4,230. Vapora vanodarika zviuru makumi matanhatu 60,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu 6 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe 370,000. Vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu 2.6 million. Hurumende inonzi yazotumira mapurisa anodzivirira mirizhonga pachikoro chepamusoro cheBelvedere Teachers College chiri muHarare kunodzimira chimoto change chatanga mushure mekunge vanhu vakabva kune dzimwe nyika vakagariswa panzvimbo iyi senzira yokudzivirira kupararira kwecoronavhairasi vatanga kunyunyuta vachiratidzira pamusoro pekunonoka kubuda kwezvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa nemusi wechipiri svondirapera. Mumwe wevari pachikoro apa asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira upenyu hwake au za Studio 7 kuti pavaka vene kwa sondera pera vaka ziviswa ni mwe weva kuruwa kuru baruku tungamira chirungwa chekudzivirira coronavirus mudunhu reHarare Dr. Prosper Chonzi kuti vaizowa na zvinenge zvabuda muongororo iyi nemusi wesvondo asi kwakangozouya zvevanhu vashomanana ipo paine vanhu vari pakati pemakumi maserenezana izvi zvakazoita kuti vanhu varatidzire Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Chonzi sezvo vasina kunge vapindura mibvunzo yatakavatumira nezuro maneru ngatinzwe hurukuro yaitwa nezuro na Jonga Kandemiri we Studio 7 nemumwe wevanhu vari pachikoro ichi uyo asina kuda kudomwa nezita
tiri pabefutia Teachers College patakasvika we were coming from different areas vamwe vabva ku South Africa, somewhere from Botswana. So, as we have been told, teacher test were on the entry date, so test were on the day 8, no test were on the day 14. Kanata, daro tino kuna release. So, we have a challenge here. Challenge here, itika ndi kuti, teka test were tese last week on a Tuesday. Teka test were last week on a Tuesday. We were promised those kutima results that happened after 2 days. The result did not come after the 2 days that we promised, then we requested, then Dr. Chonzi, one of the provincial directors who is in charge with the province in regards to the COVID issue, came and addressed us that the results will be out by Sunday. So we've been there waiting for the results. Nezuro, my results in Dopar Kuya Akashota, our Evan. Vashomanene.
Saka makwanisa here kunge muchibvunza kuti sei marizauts auya evanhu vashoma.
Hapana explanation yatapiwa. So vanhu we angry boss vamwe vacho vatanga tinavo tese tichishaya mahostels tiri tese vari kunzi vari kufana kuenda kumba vamwe vachisara. So vasara vacho they were showing discontentment vakubvunza kuti sei marizauts edu asina kubuda in time. Saka patati kudaro tabva taunzirwa mapurisa just like what happened in the previous week, tichikumbira kuti tichikumbira kutestwa. Tasata testwa for over 18 days. Saka tichikumbira after 18 days. Saka nasi taunzirwa zvekare the riot. The track was full. Saka track rauya vanhu vagariswa pasi. So we actually wanted to know kuti sei marizauts edu asina kubuda. Fortunate enough, pabva pasvikawo provincial social welfare officer. Saka pasvika pakati pedu ndo vaita kuti vanhu vasarohwa. She tried to calm the situation, followed by the dispo. It's also we were crying, the one who addressed us that the results will just come after 2 days. Saka atina akwanisa kuti addressa izvozvo. Tata kuchitidzirwa how the dispo was there then. Uratidza kuti asi kuda kuentertaina my questions.
Saka vanhu vatambira sei chiitiko ichochi?
Vanhu vangorimo vari mumadoms avo zvavo vagere vachikidzirwa bozo vazonzi vanorohwa nemapurisa but some of them have over 20-30 days, some have 30, some have 28 days. They are still waiting and staying for their results. And no any explanation iri kuitika kuti chii chaitika kuti maresults akambonzi anotora 2 days kuti asabuda. So ndomamirira zvakaita. So isusu if we can be assisted with the explanation, maybe through the minister or from the minister of health or from those who are responsible, kuti sei marizauts asiri kubuda panguva yaari kutarisirwa kunzi abude.
Saka pane vavana marizauts hapanawo here vavane kwavaine chirwere? Pane zvamambonzwawo here?
Manera anaya tadzoserwa madhomu, tiri kungoona ambulance iri kusvika. Tiri kuzama kubvunza hapana ari kutiudza kuti chii chiri kuitika. Then an ambulance come and collect one of the person which we inquired kuti ndiani. We are with an issue in Dopata Zodonzi is one of our colleagues from Watanga Tina Epapo, Anga Arukchoenda, Bakro positive. So we are worried. Marizauti Daga Sabuda will be mingling with those people. Tino share my TPM Vura, Tino share my toilets. We are sharing almost everything. So we are worried. Nema issues. Akafana na niwayo. Kutikana tising nabuzi is for Marizauti asinga budi in time. We will be ending up with my victims, COVID-19 tese. At the Belvedere Teachers College. We are kept at this conservation of Tichanya Tichira, but Chinget one day. Our results are school Buddhist. We don't know even our status and the status of those who are next to us. No, those of Koshamzika, Kutumunonga, and I are positive. And this news also has been a delay for a long time. Pasinacha Buddha. So, That's the problem we are having, and the system is showing a failure.
Avo vange vari mumwe wevanhu vakagariswa pa Belvedere Teachers College Quarantine Center asina kuda kudomwa nezita ari parunhare muHarare naJonga Kandemiri we Studio 7. Kutare zvokuchidzana nedzimwe nyika vasivusiso moyo vanoti vakashedza umiriri weAmerica kuZimbabwe vaBrian Nichols vakashora mashoko akataurwa nechipangamasano chemutungamiri weAmerica vaO'Brien avo vakati Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kukwenenzvera kusagadzikana kwezvinhu muAmerica. Vachinyora paTwitter pavo vamoyo vati Zimbabwe haina kugara yambovengana neAmerica asi ukama hwenyika mbiri idzi hunongokanganiswa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Vanodzidzisa zvokudzidzana kwenyika kana kuti International Relations paUniversity of California kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vanoti hapana humbowo hwekuti Zimbabwe inovengana neAmerica, vachiti Zimbabwe yakangobatanidzwawo munyaya dzevavengi veAmerica nekuti Zimbabwe inoonekwa seimwe yenyika dzinodzvanyirira vanhu.
Ungasarwa any evidence yekuti Zimbabwe iri kukurudzira mhirizhonga. I think that is an exaggeration. However, ndinofunga kuti Zimbabwe yagara inobatanidzirwa muAmerican foreign policy nema countries anonzi ma-authoritarian regimes. So these countries in the past have shown a record of not fully respecting my values of democracy, freedom of speech, peaceful protests that are the foundations of American democracy. So they tend to always be lumped together kana vachi tsoropodzwa.
Asi varipo vakuru mubato rezanupf vanobuda pamaradio kunyange pano pastudio 7 vachiti America muvengi weZimbabwe pamusoro penyaya yezvirango, munobvumirana nazvo here?
Tikatarisa munharaunda yeInternational Relations, masanctions nezvirango anonzi maacts of war. So in diplomatic terms, kana vakuru venyika vaine masanctions nezvirango palari, in essence, zvinoreva kuti that country is at war with the United States. So if you look at it, kuti the country is at war, then technically, inovaya designatewa say a foreign adversary, iriyo term yashandiswa neAmerican government.
Pane imwe nzira iri nani here yaigona kushandiswa neZimbabwe mukupedza nyaya iyi kunze kwemashoko ataurwa negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo?
Ndinofunga zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvekushedza US ambassador kuchisummons zviri appropriate munharaunda yediplomacy. Sedona weZimbabwe, America inounza mari yakawanda netechnology kuZimbabwe, zvinovaita kuti vave an important development partner. Saka government yeZimbabwe kuva neinonzi declarative statement in response to the US government is an appropriate response to condemn zvataurwa and also to safeguard the partnership between the two countries.
Imimi senyanzvi munyaya dzezvokama nekudzidzana pakati penyika dzakasiyana-siyana, mungayamura vakuru muZimbabwe nemashoko api panyaya iyi?
I think both countries, just as Zimbabwe and America, they say nyika dzinofanira kurespekta ma constitutional rights ema citizens avo, whether vatema kana vachena. Also nyika dzese mbiri dzinofanira kurespekta the right to peaceful protests.
Imimi sokuona kwenyu munoona sokuti pane nyaya here apa kana kuti zvinhu zvinogara zvichingoitika pakati penyika dzinenge dzichidzidzana?
I think Zimbabwe yangobatanidzwawo sezvandareva kuti adversary in terms of it's an authoritarian regime. Asaka handifungi kuti in the grand scheme of things my relationship between the two countries achanyanya affectwa sereki.
Avo vange vari vanodzidzisa International Relations paUniversity of California kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vari parunhare kuCalifornia neStudio 7. Kuine mapurisa akawanda mumigwagwa ari kushanda kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus nokurambidza vanhu kupinda mumaguta, mumisha yevazhinji munonzi hamuna zviri kuitwa kuona kuti vanhu vatevedzera zviri kutaurirwa nebazi rezveutano. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7, abata mkuru wesangano revagari re Harare Residence Trust va Precious Shumba.
Isusu se Harare Residence Trust. Pa ongororo zataita muku implement wakwe lockdown level 2 ne hurumende. Taona kuti kunyangwe hazvo tiri pa lockdown iyi. Wagare wazhinji munharaunda dzinogara veruzhinji hawasi kunyanya kuchengetedza nyaya dzephysical distancing dziri kutaurwa munzvimbo dzemumashops nemunzvimbo dzinoungana wazhinji.
Ko vanhu vari kupfekawo here zvidziviriro zvakaita semamask kuti vasatapurirwe chirwere ichi sezviri kukurudzirwa nevebazi rezveutano?
Wanhu hawasi kupfeka mamaski avo. Kana vachinge vachiapfeka vari kutoapfekera kana vachinge vari kufugidzira kuti vangangoonane nemapurisa.
Hurumende yakazivisawo kuti mapurisa nemauto vanenge vachipomerwa mhosva dzekuita nyaya dzeuori vachaomeserwa. Zviri kufamba sei? Tiri kunzwa kuti vamwe vari kugunun'una kuti nyaya dzechioko mhomwe dzinenge dziri kuramba dzichienderera.
Kune nzvimbo dzimwe dzakaita sana Hopley, tiri kuudzwa nevagare kuti mapurisa nemasoja vanga vachitenderera vachitora mabribes kune vanhu vanenge vachida kutengesa vanoita zvemisika pamunhu wega wega asina mask, asiri kuita zviri pamutemo, asina matsamba, vari kuda $1. Zvichireva kuti munguva zhinji vanhu vanenge vabhadhara mari hapana zviri kuitwa kwavari, vari kungosiyiwa vakadaro. Tikaendawo kumbare Ward 3, Ward 4, Ward 11 and Ward 12, tiri kuona dambudziko rimwe chetero rekuti vagare vari kuti munzvimbo dzavanogara masoja nemapurisa pavanotenderera vari kutenderera waine chinangwa chekutsvaga havo mari asi wasina kuenforce nyaya dzelockdown dziri kutaurwa kudzivirira COVID-19. Saka nguva zhinji vanhu vanenge vaine mari dzavo vari kukwanisa kubvisa madola avo maUS dollars wopa mapurisa, zvinoita kuti wabvumidzwe kunge vachitengesa havo.
Ko ivo mapurisa nemauto vari mumigwagwa ava vanenge vaine zvinhu zvekuzvidzivirira here kuti vasatapurirwe chirwere ichi vashumba?
Tikatarisa mumigwagwa iri kupinda mucity center, tiri kuona kuti kunharaunda zhinji mapurisa ari kubvunzurudza vanhu vachida matsamba ekufambisa. Asi tikazvitarisa mapurisa aya anobata matsamba, havana magloves uye matsamba iwayo, iwo pamwe pacho vanenge vasina zvakakwana zvekupfeka zvinozvidzivirira zvakaitawo semamaski, kunyangwewo iwo wachigona kubatwa nechirwere ichi. Saka ongororo yedu ngeyekuti kunyangwe lockdown iri kuratidza kuti mapurisa ari kuwanikwa munzvimbo dzekupinda mudhorobha, asi kunzvimbo dzinogara veruzhinji vanhu vari kungotenderera havo pasina nyaya yesocial and physical distancing ichicherechedzwa.
Mukuru wesangano revagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News, masangano akazvimirira pamwe chete nemasangano eUnited Nations akaita seUNICEF neamwe anosanganisira GIZ yekuGermany anonzi abatana kuti abatsire kugadzirisa nyaya yokuwanikwa kwemvura muguta reHarare. Zimlife.com inoti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vaudza hurumende yeZimbabwe kuti imise kushungurudza vanhu. Chronicle rinoti dambudziko rekushayikwa kwemabhazi ekuendesa vanhu kumabasa richakurukurwa netripartite negotiating forum sezvo zvave pachena kuti kambani yeZupco haisi kukwanisa kuita basa iri iri yega. Yave nguva yenyu vachereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi zvenyu vashamarari vese veStudio 7 nevateereri vese veStudio 7. Ndinokutendai zvikuru vashamarari veStudio 7 nechirongo chamunotipa cheStudio 7. Inini mubvunzo wangu uri pakuti mundibvunzireiwo kuti ana Tokozani kupi nana Douglas Monzora kuti koivo havasi kutyorowo here mutemo wolockdown. Seiko vasiri kusungwa kuti vari kutyora mutemo wolockdown. Sei vasiri kusungwa nezvitakavaona vari kubhuwera paguva raatsvangirai vachiita vachiteketerera vachiita mbiko dzavo vachiedza kutsipika atsvangirai. Tibvunzireiwo kuti kosei mutemo usiri kuvabatawo ezvino maZimbabweans vanobuda vachidandanotsvaga chingwa kana kutenga mavheji vari kusungwa vachinzi vari kuda kunodiwa tsamba. Kwara Tokozani kupi nana Monzora havasungwo here zvavari kungoswera vachikwira nekudzika kukwira nekudzika kukwira nekudzika vachida kuparadza musangano weMDC Alliance. Ndini chiera ndiri South Africa.
Makadi mure Studio 7, ini ndinoitwa mai moyo ndiri kugokwe. Tinoda kukumbira kuti mutibvunzirewo kuhurumende yedu kuti vachiri kuziva here kuti vakarimisa varimi vegokwe kotoni vanhu vakufa nenzara vapedza chibage vachitengesa vachitsvaga munyu nesipo kuti vararame. Tinokumbirawo nerudo rwenyu kuti mutibatsirewo vazivewo kuti kuno kune vanhu vakarima kotoni mafamasi.
Apo paStudio 7 muri sei vashamarari vose sei kuAmerica uko ndichi vateereri mose muri sei Zimbabwe kunyanyira neSouth Africa wese vari nyika dzose. Aiwa inini zvamuretwa baba Isabel ndiri pamkumalangapo. Aini ndine kubvunza kutomanana kudikini kwekutika ndinenge nda kuti zvinge zvinopinda munzeve dzeiwo maMPs edu MDC Alliance pavanombopindawo muparlamende nharo dzavanonoitisana dzinobuditsa zvipi panhau yekuti havaedzewo kubvunza kuti bumbiro remutemo rakazopasiswa ndiripi bhozi tahwa nekutsikirirwa varume maitira muri kuita ndimuri kubvuta mega ende kuomesa kwamwana vamuchiomesa musingatambanise zvinhu kutigone kutaurira nezanupevu kuri kutiomesa varume. Tarirai kubva mugore ra1999 vatakakuoma zvinhu vakatanga nepi kureva kuti bato rinopikisa ndori nebhora riri kumakwazvo. Saka kana richinge rambopindo maparlamende varume itai zvinhu zvinoratidzika zvinotaurika zvokubuditsa anza chaiyo. Kubvunzawo vakuru venyu kutiwo ko pamunopindawo munosangana yakaita sana SADC nobatanidzwe mana UNI sei kusingabvumirwa opposition party.
Masera sei paStudio 7 tinokutendai nebasa ramuri kuita guru rekutipa nhau. Ndandoda hangu kutaura pamusoro penhau yavamonzora navakupe navakomichi yekuenda kwavakaita pakwahumanikwa kunava kwakarara purezidendi Morgan Tsvangirai. Zvangobuda pachena kuti vanhu vari kushandiswa nehurumende iripo nekuda kwekuti mamiriro vakanga vakaita paguva paya vakanga vasina kana mamaski, vakanga pasina kana social distance, zvichireva kuti vanhu vari kutofamba vachitoziva kuti hatina kana anotirambidza zvatiri kuita. Wakanga wawana kupi tsamba yekufamba ende iri pemiti inotaura ichiti kudii wozi hakuna pemiti ingavabvumire kuti tiraunoona paguva remunhu akatofa. Dai iri pemiti yekunzi inonzi tira kunoviga munhu inonzwisisika.
Manheru akanaka paStudio 7. Ndini mukomana wekwamutare anonzi Norman Mavhurodza. Shoko rangu guru iko zvinoizvi rakatarisana nemi vachamisa vacha misa tino understand kuti muri president we one nikuti takakuvhoterai kuti muwe mutungamiriri wedu kukuvhoterai kwatakaita vachamisa takatarisa level yedzidzo yamuri uye maqualities ekutungamirira vanhu but vachamisa you are lacking one thing a leader must be aggressive vachamisa tinokumbira kuti muwe an aggressive leader if you fail to be an aggressive leader vachamisa chokwadi chiripo chacho ndechekuti vanhu vezi vano PF havambofi vakakupai chitanda chavakakubvutirai
idzo dzange dziri pfungwa dzenyu vatereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, nasi Maneru na 8 p.m. Nasi muchirongwa chikutaura nezvenyaya yechirwere checoronavirus. Icho chabata vanhu vakawanda munyika. Tichazeyawo nyaya iri kunetsa muAmerica yekuurayiwa kwemumwe murume wechitema vaGeorge Floyd. Vakaurayiwa nemumwe mupurisa wechichena kuMinnesota. Nyaya iyi yakonzerawo mutauro pakati peAmerica neZimbabwe panyaya dzekodzero dzevanhu. Vatiinawo muchirongwa chedu tina Dr. Tinotenda Simemeza vachataura nezveutano nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaKelvin Manduna uyezve vanorira kodzero dzevanhu muzvare Tanya Chiriseri vari kuNew York. Mure Zimbabwe ngatisanganei muchirongwa nhasi Manheru pano pane venyuro yeStudio 7 na 8 p.m.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati vari kuda kupinza maudo eAmerica mumigwagwa kana magavhuna nemameya eAmerica vachitadza kana kurega kushandisa masimba ekusunga vanhu vari kuratidzira. Maguta mazhinji muAmerica ari kuona huwandu hwevanhu vari kuratidzira pamusoro pekurawa nemapurisa kweumwe murume wechitema George Floyd ari muusungwa. VaTrump vanga vakazvivharira mukati memba yepasi kana kuti bhanka kwemazuva maviri apo vanhu vange vachiratidzira zvine mutsindo padyo nemuzinda weWhite House nemumaguta mazhinji munyika. Mapurisa ashandisa usi hunokatyikidza kuti vanhu vabve padyo neWhite House apo pazobuda vaTrump vakati vari kufunga zvokushandisa mauto kuti abvise vanhu vari kuratidzira mumigwagwa. Izvi zviri kushorwa nemagwavhuna nemameya mazhinji vachiti vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo. VaTrump vataura mashoko aya maawa mashomanana mushure mekunge vana chiremba vanoongorora mafiro akaita George Floyd vazivisa kuti chikonzero chekufa kwake ndechekuti akadzipwa akashaya mweya wekufema apo umwe mupurisa akange akatsimbirira ibvi rake pahuro paGeorge Floyd kwemaminitsi mapfumbamwe. Munzvimbo zhinji kuratidzira uku kwakapedzisira kwave kushandiswa nevamwe nenzira isina kunaka vachipaza nokupisa zvitoro vachiba zvitengeswa zvirimo. Vanhu vari kuti havasi kuzorega kuratidzira kusvika zvichemo zvavo zvanzwikwa. Aiva Dikondo kambo kari kubva kuna Coco Master. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabata nechirwere checoronavirus muZimbabwe vachiri pazana nemakumi manomwe nevasere 178. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anoendeswa paBelvedere Teachers College muHarare kunodzimura chimoto change chatanga mushure mevanhu vatanga kunyunyuta pamusoro pekunonoka kubuda kwezvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa coronavirus. Dzimwe nyanzvi mune zvekuridzana kwenyika dzinoti Zimbabwe haina simba rokukwenenzvera zvinoitika muAmerica. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanasi. Kivai nesu zekare maneru anasi apo tichukupaya shiltingwe na huu. Ini, jini tanono kawande, ndiri Washington DC, nchiti Moswera zakanaka.
Soku isika tisenda.